Chekutanga ndauta kuti muchipfungusa zvinhu zvese iko zvino hazvina kumira mushe ari ngomanya mamire nerongo. Kunoti nyaya dzemasuweji, nyaya dzemvura, vanhu vari kuona mvura kana kamwe chete after 2 weeks, nyaya dzekutakurwa kwemabhinzi kaiko dzemabhini kanzi riri kungotaura kuti hanzi madhiziri ari kunesa, uyezve nyaya dzekushaikwa kwetransparency, mapepa emvura ari kuya pasina mamita ari kumbochekwa naotariswa. Zvinova zvinhu zviri kushungurudza vagari vachitumbudza kuti mari yacho vari kuiwana kupi yekuti vazowanikwa vachitichaja mutero wemvura wemabhini asingatakurwe kuno service delivery. Uyezve tine chinyaya yekusabhadharwa kwevashandi pamwe chete nevaivembo vashandi vekanzuro. Zvinova zvinhu zviri kushungurudza kuti ndiani anoshanda kana asina kubhadharwa, anobhadhara sei paanogara kana asiri kupuwa pei yake, kudya kana kubhadharawo zvikoro, kurapwa zvakasiyana siyana. Zvinhu zviri kushungurudza muchitungwiza. Saka tinoti isusu muchitungwiza hapana kugarisana kana kufambidzana kwakanyatsonaka nemanagement yekanzuro.
Musangano wamakapedzisira kuita nekanzuro hauna kufamba zvakanaka. Chii chakaitika amai kuzeya?
Ichokwani, musangano uyu wakadedzerwa naMeya Chitungwiza vaLove More Michael nemakansela avo nemanagement pamwe chete nesuvagari nemastakeholders maorganization akazvimiririra. Inini semumiriri wevagari takaona kuti pamusangano apa chinhu chaishota aive town clerk vanova vamakunde. Sendiri kuti chaishota nekuti vamakunde has been there pacouncil. Ava vese macouncillors vanhu vari kuuya 5 years dzega dzega dzichipfuura, vamwe vari kudzoka vamwe havadzoke. Zvinova zvinhu zvatiri kuona kuti they are just inheriting my problems. Ava ari kubatwa kana kuti ari kuitwa nemanagement. Saka hapana change inoitwa. Saka taitine zvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisa kushayikwa kweservice delivery muchitungwiza. Zvataiona kuti macouncillor chaiwo they cannot answer these questions. But town clerks vamakunde vanove munhu agara makore mazhinji vachitungamira guta rechitungwiza town clerk kuti vange vachikwanisa kupindura kuti chii chiri kuitika, tiri kuenda kupi, nekuti kana takazvitarisa guta rechitungwiza taakutoita kunge taakutosvika pastatus yekuve musha chaiwo kana kuti mupras.
Pane kusawirirana kukuru kuripo pakati penyu sevagari vemuchitungwiza nekanzuro yenyu, muchaita sei nazvo?
Isusu sechitungwiza residence trust kana kuti chitrust tichaona kuti tagara pasi pamwe chete na town clerk vaGeorge Makunde, pamwe chete na Meya Love More Michael, uyezve kare nemamwe macouncillors, kuti tione kuti tinobatsirana sei kuti nyaya iyi kana kuti guta risumuke, kuti nyaya dzose dziri kunetsa muguta dzinge dzichigadziriswa. Saka ndo zvinhu zvatiri kuronga kuita masvondo ratakatarisana naro.